vakabva kuti zvinokutorera nguva yakareba sei nezvimwewo zvavanenge vachitarisa kuti vagadzirise ripoti yavo. Ndosaka tichiona Zimbabwe iri panumber 45 out of 54 ndinoona vanenge vachitarisa nyika dzemuAfrica. Asi chimwewo chakakosha chekuziva ndechekuti ripoti iri rinobuda kamwe chete pagore, zvichireva kuti ongororo nehwengeredzo zhinji yavanga vaita inobata zvikuru sei zvaiitika muna 2017. Saka haisati yakwanisa kuti vange vachikanda ziso ravo mune zvishoma zvaiitikawo muna 2018 zvinokwanisa kunge zvichishandura pamhiri yeZimbabwe.
Pavari kutaura kuti pamhiri yeZimbabwe apa panogona kushanduka, zvii zvinofanira kuti zviitike kuti pashanduke?
Chekutanga, panofanira kunge pane mitemo yakatsetseka inotsanangura kuti vane mabhizinesi avo kana vaunza mari yavo zvikuru sei mainvestors mari yavo inenge iri sefu. Chechipiri, panodiwa kunge kuti tione kuti hurumende iri kuchinja here mitemo yayo yakafanana neindigenization, sezvavaitaura kuti muna April munomu indigenization inenge yangosiya maminerals maviri chete, platinum nediamond. Panodiwawo yatingati confidence inoenderanawo nezviri kuitika mumatongerwo enyika. Dambudziko rataita ndira kuti vaimbova mutungamiri wenyika vaMugabe vangava vane unyanzvi mukutukirira vamwe, mukutandamisa vamwe, mukushungurudza vamwe, zvekuti panga pasisina yatingati confidence munyika yeZimbabwe kubudikidza nekuti vanga vasingazive kuti zvinhu zvako zviri sefu here kana uri an investor.
Tsvakurudzo nehwendurudzo yavakaita iyi zvinosiya Zimbabwe yakamira papi?
Vapepeti ava nevagadziri vemaripoti avakaita sana kwandamo vanhu vanorevekedzwa zvikuru munyaya dzekuongorora upfumi. Saka zvinoratidza kuti nyika yedu ichine basa rakawanda rekuita, kuri kuti tiri kufanira kukwezva vekunze kuti vauye nemari dzavo, nekuti chinotisvitsa panumber 45 ndo zviya zvandaa ndichitaura, zvinhu zvakada kufanana nehuori, zvinhu zvakada kufanana nekuti unononoka, kuri kuti wada kuti iwe uvhure bhizinesi rako muno munyika uno zvinotora nguva yakareba kubva paunotanga kuisa bepa rako rekutanga uchiapply kusvika wazobvumidzwa kuti upiwe rezi. Saka zvinhu zvese zvakadaro ndo zvinozoita kuti tidzike kunumber 45. Ndo zvinhu zvinenge zvichifanira kugadziriswa kuti tinge tichikwirawo, kuri kuti kune dzimwe nyika dzatinoziva tinozotiwa nana Rwanda zvinokwanisa kutora kana 3 hours kuti mapepa ako anga achifambiswa mumahofisi akasiyana siyana uchikwanisa kuzokwanisa kubuda nerezinesi rako. Saka zvinhu zvakadaro ndo vanhu vavanenge vachienzanisawo navo kuti kana vachitora 3 hours imi muchitora mwedzi mupfumbamwe, zvoreva kuti muZimbabwe munonetsa kuita bhizinesi.